izvi zvinotevera kudzingwa kwavaiwen makone pamwe nemutevedzeri wavo mushare kudzai kadzombe nevari kuzviti ndivo vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa recitizens coalition for change tripc vasengezo chabangu mumashoko avo ekubvuma kutungamirira guta vachitenguvati hapana chekupemberera sezvo vakanga varipo vakadzingwa zvisiri pamutemo
hapana chekupemberera nekuda kwemarecords ari kuitwa zvisiri pamutemo tiri pano nekuda kwekuti meya vedu vatakasarudza vakapiswa zvisiri pamutemo so hapana chatinogona kuti tipemberere asi kungofambisa basa riende mberi pavakasiyira panga pagara paine urongwa hwanga uripo hwekuti tigadzirise matambudziko ari muguta saka isu tichangotangira ipapo topedzisa basa ranga ri kubatwa
vachitengu avo vati vacharamba vachikoshesa nyaya dzemvura nekurwisa chirwere chekorera muguta vakaramba kusaina tsamba yekudzingwa kwavo vhiki rapera paakadzingwa mamwe makanzura sezvo zita ravo rakanga rakakanganiswa kunyorwa rakanzi chitegu vati zita raivepo rakanga risiri ravo
pane zita randakangoona riripo ranga riri kuburikiwa kuti nderangu asi takazoti tatarisisa taongorora matsamba nekuzoonawo zvakare kuti zita ranga risiri ravo saka nhasi ndiri pano isu hatishi kana kuvhunduka nekuti simba redu rinobva kuvagari simba redu rinobva kumaresidensi maresidensi vakatituma ndiko kwatinodzokera kana pachinge paita dambudziko
mabharani wekanzuru vahosa yachisango vaudza studio 7 kuti kunyange zvazvo sarudzo dzafamba zvakanaka kudzingwa kwevatungamiriri vekanzuru kunodzorera mabasa shure
kanzuru inoshanda ndingatide makumbo maviri pane maofficials anosarudza nevanhu kwoita maofficials anoapoindwa zvakaita taltek nevamwe vese vashati saka ava vanotibatsira kuti mapolisi zvatinenge tichida nemaresolutions atinosvaga vakatipa dzekuti tigone kushanda saka zvinodisterba hongu nekuti maonero anosiyana kana vanhu vari muofisi
vachitengu vachatevedzerwa pabasa namushare Rosemary Muronda avo vasarudzwa kuva mutevedzeri wameya weguta reHarare hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvagari kuti vanotambira sei urongwa hwokuti vave nameya mutsva uhu ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.